Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyurati limo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakazwa sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo asi vakawanda vachivhota kumwenezi East neChivi South musarudzo dzekutsiwa zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare. Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neinki dza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral process. So nyaya huori wesarudzo ndiyatoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu vanhu remarai vanhu musaona vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwiro Primary School kumufakose munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iyo iri kukwikwidza musarudzo seMDC Alliance. Amai Paulina Mpare vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombeko repadhiba nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambiri vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapi.
Ushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira CCC musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbele kwa Harare West kuwati 16 uko kwa tiri kunzwa kuti candidate ye battle CCC yeru wararu wa mabanana ili kukanganisa voting process ili kuitwa ikoko budikiza ni kufundutira uye ni kushichizira shekare ni kuita menendo vano votesha vanotinga tuma presiding officers nechurungi izvaitika Harare West ward 16 pa Alfred Beito Primary School azvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho rao kuti nyanya dzakaita sedzidzi nechida kushatika sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo zvibatwe sezviri pamutemo
vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo
vanhu veze kana vachida kuti munhu angasvika ari agent or candidate achida information yekuti how many people voted so far how many turned away ndapi mareason then munhu oramba neinformation iyoyo I will not entertain those people I will confront within the laws zemutemo because atoshanda inini ndiri panapa maelection kuti ndivine election andipo pakupurekedza kundoridzwa no that's not my role
vari kumirira ZANU PF kuHighfield East vanobet chikumbo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda vamangwana vati kunyange hazvo paita zvichemo zvizhinji zvacho zvange zviri zvidiki diki uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera
zvinhu zvachona zviri kusvika asi zvinji zvachona zvinopedzekwa kwavanenge vaenda ikoko kuma polling station ikoko nokuti imwe nepolling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakai nokuti mavoters roll edu akavhara nguva yakasiyana vetozisoro zhinji kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika chitwa nende munotesa matenyu mutasa mapolling station enyu chau taitira kuti zuva ranhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro
vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
zvichakadaro zesini iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kuBinga North vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda zvichakadaro vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwe nezvi east nechivi south musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabai election Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi
mumawadmana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne 7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vanga vachiuya vari vashoma vachivhota murunyararo mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano recitizens action in southern africa kana kuti siasa vaprosper tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo
asi dambudziko rataona nderokuti vamacitizens havasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mabyelections saka vamwari kudzokera kudzimba vavachitsutsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti haiwa 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazofota master wanenga wa mochi mfotaso. Saka ndo chimwe challenge atango titaso kuona.
Kukuru anona neze mabasa msangano de Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo. Vazesu podura evati sarudzo famba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Kufamba zvakanaka vanhu vari kuuya. Asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makuseni. Hakulati vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikwikwidzana vataura nestudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato recitizen coalition for change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika muzonda vati vanotarisira kurakasa vanhu vari kukwikwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota and then ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pama polling stations andatenderera namba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handi pa 300 handizivo hangu vangu asi ndiri pa 300.
Kuo ari kumirira bato rezanupf musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndivo vanenge vakanzera mangwana panoziviswa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nengo yeCCC kumweneze East vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaende nevanhu vave kundovhotera bato rezanupf. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vatuzbi oma vezanupf pamwe nechivi South uko kwakadzingwa vakila zivu nebato ravo rezanupf. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya. Sarudzo dzemabyelection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden ava vari kushanya kuPoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vakapotera muPoland. VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE naRodoy Stadium iri muWarsaw guta guru rePoland nameya weWarsaw vaRafael Trzaskowski. Avo vapira vaBiden nezvorubatsiro rwokupiwa neguta ravo kuvapoteri ava. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine reKiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi. Poland iyo inove nhengo yeNATO yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu remashonaland west cheKutama College vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichine musi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita misikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kuchungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vakakufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana mudzi zvinozosara zvichiitika. From there kana vanhu vanotona kuti pane zviri kuitika vanhu vanotomutura pasi vanhu vanofamba na asina nopadera mara meno ino workshop yavanoda kuita pa holiday ndova ndataura nemwana mwana mbatoti tinorohwa tinozoda chinoda
mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti anaitanya anochinyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi
kana chokwadika vana vakanyatsowana murano yanzwa kansela muchanyatsunzwa zvinhu zvirimo tinopfuura kurohwa
mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yainge amusira paakanomuona svondo rapera mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi
vashandi vacho nemaprefects probably futi nematicha acho they are all into it saka vabereki ini ndiri mbuya ndazwa kurwadziwa
mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai runyararo meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine udzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo mukuru wechikoro vafrancis mukoi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu remachonaland west vajason jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta vagodwita derera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana
vadzidzisiwo vane kunyanya kutarisakuti vana ava vane marights akawandisa saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda
nguva yakare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu varobert mugabe vaiita zvematongerwo enyika vajames tikerema vaimbo vegurukota rezvemari vabernard chidzero munyora nemukurumbira vaalexander kanengoni nevamwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunura ijena
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi nyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekunigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reblack sea rekherson muukraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka mukati memasvondo matatu adarika vanava avanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari mukeson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence WALP Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Dewa. Mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions yavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo. Pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Ungati ndezvipi zvinhinga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyedze violence dzanga dzichiitika mazuva apera, izvo dzanichitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupinzawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zvimhinga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Tikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unonoti madzimai haachokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaicho ekutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau. Mungati chii panyaya iyoyi?
Tauro tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanenge vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti vanenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALP tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita observers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhotere madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichende ramberi na urukuru edu, nevaewe murgurewe ondieru sinungu kwa wa Bernard Manyaza, kana kutiva paka chikuera. Nasi tichitari sanyae kupome wakune kwa wakaru wa ondieru sinungu kwa mosha ye kushunguru zavano, shikuru mungu wa esaru zom. Tatanga ni kubunza wa Manyaza kuti, wano tikudii na zom.
Makurao yezi, no, yukuma siku tigaifu, kakusika kuma 70. Kuchimwana muni yowe yawe ajinzi, wela uyakuno upeke t-shirt, uende uno kambinera, ala kumana wana MP wapana kwa tiga ala. Aha, atisi isu, yukuse nzuma macheni niwo veteri. Kune wakato wala wakatekerwa pekerwa. No wakano puwa zima kati yola yola. No wachinzi kwa kwenzi kutembuke kwa inzi, kumorogoro kwa inzi. Kumulunguchi kwa inzi, lakange wasiko mwondwa mani mazdori za haya chao wa halima narratives. Izo zondo oso wabata, waka itarika ringe ringa ringe, waka onoti pana pawa, pana wezera angazi weze wondo. Woti tepe nyura nema, doa nyo wa mungu onorwita uchinye isu, atakake jina chizungu nepofu yetu patiari wa wondo. Kaiti mundu aharowi, ase zondi kwa onoti violence, ya kute iso soku tamba noto chaiko chaiko.
Munozo siya na papi na iwa muru kutawura wa Manyaza.
Isusu wa handi yo iso siyedu ya kuti wanu wanu roha. Wanu wanu bayi wanama kumo. Wanu achizi ita pepepe. Isu fitu mwovezi presheni. Isusu majeni mwovezi. Ilo ndo latisi kuda. Tosa kamuchuona ya nesu waya wachibashi mkakande mi. Kune organization inozi United War Veterans. Nwa sipura nesu anla. Kuti na hebe tuwe. Leka siyedu yo siwa ele iyo ii yuku selenzeswa kuzima uo veteran patashika wanule violence hawa isuza atika wanule violence asiwa wanu kutuchora mpangama kongo isu dozi kutu siyo selenzeswa kini ma uo veteran uo liyo waka pia kuma assembly point kino zisiva chisha shifumura ya kutu pekise wa ime jeteze kuna zitiso wanu wakamiga kutikara violence mwanu isu atiki kutikara violence. Siwele usikara ukama wedu watengu wana wanepofi edu. Ne ushamari wedu. Pateka teka edu. Nilamwe wedu. Anjuro takaru kilaisu.
Asi chinchi rukita uti mimurambe muri kusure. Kana kuseri kwa hiwa wawa muri kutawura waru kushandis kwa hawa.
Zanika ni kutawura ndizisi la toka. Wose watu kiliwuru sunguku. Azina kupira 1980. Na manji kinuru kila sunguku. Ande imberi. Nukuri ya sunguku. Chisike chaiko kaya kati ya ida paya. Nukuti mafounding values. Ache iwa ili wani mini wani koti. Ndo achili kusha iwa. Sakani zile chakuti chika kundwa. Kundi naini. Ndo za makari vila ereisi. Kuri ya kutinye kwe kwa ita kova. Kia ine uta mua kafa na naipapa. Kuta kuto indanisa. Kuta kuto kundwa. Nipa kange paine. Ka ekonomi kasi yeti paya. Kutiva nuvani ushaya. Ia ndazaro mfanazi wepikiru. Hawusu kupatea isu suteza wali kwezo nguku. Ili kupatea nika yose. Sino chindi chao ya kutu kunenga hazina form of income. Ano raramasei. Doza kamuchona umbaba wako wanda. Doza kamuchona umu wendi wako wanda. Ngati sokele ikuma founding values. Iwo haya. Teze teze tibu hatewe zera iwayo. Maelanezi umkumbile uwe mutemo. Chinonia ya kumbochikisa ipa pochiku. Kungoteza iyo ya waliveni walifoti. Mofaru kuso, kuneza tiwa na wangu kisoso, chakanya uma ipapa ipapa kuchiri.
Munoti kudine wanumbu nyikiza o, mapato anupikisa mnyika.
Mabuzi ajua ambu kambuzu kakana kasiri. Munumbu zari kuti, zari democracies, kandiku kwenye mfana nito wa mao. Ait, let 100 schools of thought condemned, and 1,000 flowers blossom. Kura kuti ma idea hakuna anozindo nyanzi ya ma ideas. Regai zikuri ya nefamwiche deipa po. Patindo ndoko wakata ya chisi tuje ya advantage. Yukua na zaka wanda. Zizizo hiyo ndio ya jai wanai. Yekuti kana mtia kutimuwa kenyika yenyu. Regai ma views akawanda as akande patimu.
Tinotenda wa Manyaza. Manga makatele la kunemurgu weo ndo yeru suningu kwa wa Bernard Manyaza wa izika nwa nero kutipaka chipoera. Mchirongwa chedu, upenyu wedu, our lives. ngatisangane zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani mahlabe zulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 womgqibelo omhlazi bu 26 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwamabhai elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho ASVEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota.
Kuma-prosecutors, abaprosecutors angithi ngabangani bamasela, ngokubani bona abayimeli indawo.
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weMlambapeli owehlukanisa eleBotswana leZimbabwe. Umongameli Joe Biden welemelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwamabhai elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho ASVEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seKwatsana utshele intatheli izindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano we-SADC ukuthi kulungisiswe udaba lwe-ZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that were put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the border scroll, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Hello, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo intatheli zindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota
indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na uluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe ibandla le-Citizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthi thula
ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuqila ngoba sikhangelwa endaweni ezithiniyo ngabantu abathiyeneyo lokho besihlola lezithupha zethu futhi siso yini kusukela phandle kuzeyifika lapho zafuna khona sisingena ebhokisini sovota ansuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje
isakhamuzi senkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lo nyaka akuvotelwa
into asakwazi ukhethwa ukubalwa kwakhona sisuka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi nokuzaba kuhle ibizo lamthwa likho ngalesivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikho kuzizayithola sithovota kuwa 24
omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalo nyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki
sengivotile mama engikubone okuhle namhla hayi yonke into ilula akula akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena pha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le first minute ekuvoteni ku-polling station this time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulumela ugogo bangena baphuma bangena bavota
umkhokheli wabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba senkulumani
amanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejiste ezindaweni zonalezaa siyasiqiniseka ukuthi abantu bonala bahlala kulezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokumele amapholisa kubantu bezek be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-terminus kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa all the way from unkosi mine bemkhuzi bezomota ngapha ayisibe bahlali benkulumane
olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile
kube nokwethisela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle iZANU-PF ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo kahulumente okuyinto embi kakhulu ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetha soze lube ngolukhululekileyo noma ikanjani
iningi labaxoxe le-studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile ukuthi umuntu kanyeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwanamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba nemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhishwe ngabe-Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu 735, abantu abavotileyo bangu 157 kuthi eMkhova eGweru, kwenye indawo elabantu abangu 208 ababhalise ukuvota kuvote abantu abangu 88 kuphela. Ingcweti kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe sazwe akhankasa ngayo bekuqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkono weHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhipha abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabungela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe ala bakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela utshamisa ukhangela umnangagwa bayebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
Ya, there was a kind of political disturbance here. Kube le noise ebekhona la sokusethuselwa abantu sibisingwa kukhona abantu ebezanu amapolisa kukhanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Qale kucampaigna phakathi abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyacampaigna bamphumisa phandle. Ikhona nje ngiphuma phandle mina wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezotshwala bese ufuna ngiyacampaigna kuphendulani khona mthi angicampaigni mina ngiyakhuluma kuStudio 7 baqalisa ke ukufuna ukulwa lami wathreaten ukuthi engitshaye sibisingi ezimbodlela kucina kuphuma amapolisa yena ukhuluma ukuthi abantu abe-MDC abe-opposing bafuze betshaye bazatshiselwa izindlu.
Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abebhalwe phandle kwendawo zokuvota abebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu batshiyane lakho bengaboni amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho. Kodwa izethi ithi akusiqiniso lokho ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo. Isikhulumeli sezethi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Mtenda sari dziri kufamba zvakanaka tingati tikona ma-polling station edu vanhu vavhura ma-polling station zvakanaka makuseni. Ende makuvota kuri kuitika mapolisi teshe dada anonoka kuvhura kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes zvekare tiri kukurudzira vechinyi kuti aiwa kana mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picture orisa pasocial media kuchikora mutemo kukwenu tori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Ukhetho lwethu luhambe kuhle amapolling station avhure kuseni. Omele ibandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha olwe youth league umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela isithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabazika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Sikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma by-elections lawa asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le by-election. So thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
IZEC ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama by-elections kusasa imini. Isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
umongameli Joe Biden wele Melika lamhla bekwele Poland lapho wakhulumisane lesiphepheliza kwele Ukraine ezibalekele impi lebutho lakwele Russia. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheliza kwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impilo. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elemelika lizamukela iziphepheliza kwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000. Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezithiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo, athi ungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezivalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
Lamapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga, bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkomo sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansili yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu beqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo hedi wobuthwana. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali, kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMark South, eGwanda South. So I think asakwazi ukuthi esingakwenza kuyini.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo wayengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi, yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimele indaba. Amasela ayazibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi itokuse ayithithe njengemeta
uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution, hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo, imtshiso, records zakhona ziseHarare, kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibaningi ledata yonke yabantu kulendawo. Ukuthi ngihamba phela kuthi komo kithi bakwazi bashike bona futhi ngakabani nganqube ngkajoje ngkabani babonakala
Umnumzana Gazembe Gazembe uthe bazathatha lokho abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasele enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithatha umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Vanja ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ikakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo eParliament labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward ona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ebubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo. Sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engiubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la ward 21 eChabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukusela izolo lanamhlanje. Esikubona ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazana labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota, njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga, sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Iloba nje bekungalula ngoba izeki ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo, okusho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu, kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokho kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokuncitshiswa kwezigaba kulokhe kukhona ngoba kuyikhonokho esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolu nxa lubuyile ezigabeni lusuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abaselathemba kuzeki, abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Sibethemba abantu baphumile ngobuningi babo besiya register ukuvota ikakhulu omama labantu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Othelia Sanda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye-Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? I-Operation Dudula ne-Dudula Movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ezihlukeneyo. I-Operation Dudula ungathi igxile eSoweto kube sekuthi Dudula Movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu bathinda bathathe izimpahla zabantu abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona-ke ukuthi ngoba bayazuza abazukukuyeka ke lokhu masinyane, kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze baziforma lezi nhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazo kumaqembu ezepolitiki, ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje. Njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki zamaqembu epolitiki, ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona-ke ne-migration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi i-DA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. O-ANC bona-ke
yebo silizwile iqembu le-DA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye bacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandelwe nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela zwakala liphakama likhithisana kakhulu nalokho okufanisa i-DA i-Action SA yakamashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezu kwemfomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe.
yiyo kakhulu ngathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu beshimese. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithula, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi. Okokuqala, iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvumo yokungena, imvumo yokuhlala la kulelizwe. Kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yilo iqembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo, esize sabona laphana ku-local government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile, alazi ukuthi kufanele lenze njani.
Lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba-ke lapha.